Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro ndira 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi riri kukurudzira masoja nemapurisa kuti vasarova kana vanhu kana kupindira pavanenge vachiratidzira pamusoro penyaya dzemihoro. Nhumwa dzehurumende dzanga dzichifanira kuzotaura nesangano rinomirira vashandi nezvenyaya yemihoro hadzisati dzadzoka kwavari kuzovasuma nezvedivi rehurumende. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti masoja nemapurisa vashandivo vehurumende naizvozvo riri kuvakurudzira kuti vasarove vanhu kana kuvhiringa varayiridzi vanenge vachiratidzira pamusoro penyaya dzemihoro. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vati varayiridzi vari kuvhira mihoro yevanhu vese vanoshandira muhurumende kwete varayiridzi chete. Saka vari kukurudzira kuti masoja nemapurisa vafunge zvakadzama varege kuruva vanhu vanoratidzira nokuti zvichemo zvevarayiridzi zvimwe chete nezvemasoja nemapurisa. Vamasaraure vati sangano ravo riri kuronga zvekuratidzira uye kutsigira mamwe masangano evashandi vanenge vachiratidzira pamusoro penyaya dzemihoro.
Varayiridzi vane ukasha hwakanyanyisa nemari shoma yavari kupiwa nehurumende, iyo ine hurumende iri kuvashora zvakanyanya ichivapa mari shoma nini inongove 6.5% chete pamari yavaisitambira. Mukatarisa salari yakapiwa vanhu muna January muno inongo inofanana neyavaipiwa gore rakapera, iyo inongove around 900 RTGS, isina chaichabatsira kuti munhu akwanise kurarama. Izvi zviri kuitwa kumasoja, zviri kuitwa kumapurisa, zviri kuitwa kumunhu wese ari mucivil service.
Sezvo muri vashandi vehurumende mese, mune zvinangwa zvimwe chete here nemapurisa nemasoja?
Meseji yatinayo kuvanhu vari musecurity sector, mapurisa nemasoja, ndeyekuti zvaapachena kuti hurumende iyi haina hanya nesu tese pamwe chete kwete varayiridzi chete. Chikumbiro chedu kwavari ndechekuti chigarai makanyarara, musavictimize macivil servants mamwe ari kukurwirai kuti muwanewo muhoro unotenga. Patichabuda tichiinda kunoratidzira, patichaita zvese zvatichaita kuti timanikidze hurumende kuti tibhadhare mumari inotenga, tinotarisirawo kuti mapurisa nemasoja aite sevanhu vane njere dzakakwana, vanoziva kuti hondo yati kurwai hondo inoita kuti mhuri dzavo naidzo dzirarama. Chepiri, tinotarisawo kuhurumende tichikurudzira kuti ngaizive kuti macivil servants maallies avo hatisi mhandu dzavo. Kana vakaramba vasingatibhadhare havasi kupanisha isu chete, asi vari kutokolapsa civil service, vari kukolapsa kutonga kwavo, nekuti kutungamirira kwavo ndo civil service. Kana hurumende isakwanise kupa vanhu education, kupa vanhu health care, inodzimara isiri hurumende.
Asi vamwe varayiridzi vari kuenda kumabasa ka, saka munozvifambisa sei? Muri kuwirirana here?
Tichitaurawo kune maticha kuti avo vashoma, vasiri vanganyatsonzwisisi vari kuramba vachienda kumabasa. Tiri kuti nguva yatasvika haichisiri nguva yekuita rumwe rumwe, yaanguva yekuisa musoro pamwe chete. Tirambe kudzvinyiriri hwemhando yepamusoro hwatiri kusangana nawo, tirambe kamari katiri kupiwa kasina chakanotenga, tirege kuenda kumabasa kusvika hurumende yanzwa kuchema kwedu. Kuvabereki vevana vedu vatinodzidzisa, tinovakurudzira kuti vachekete vana vavo kudzimba, tichivavimbisa kuti tichauisa nekukurumidza kuti mari yedu ikurumidze kuuya tigodzidzisa vana zvakanaka. Hatinganyembedzere kudzidzisa muzvikoro isu tisina chatiri kudzidzisa. Saka tichakumbira kuti mutitsigirei nekuchengeta vana kudzimba, tichadzokera kumabasa kana nyaya iyi yagadziriswa vana vozowana nguva yekudzidza zvakanaka.
Pane zvamuri kuronga here sevarayiridzi, uye zvakaita sezvipi, uye munoda kuita izvi riini?
Parizvi no tiri takangomira panyaya yekusaenda kumabasa kusvikira mutapwa mari yedu zvizhinji zvirikurongwa nemaprovinces zvichange zviziviswa tokufamba kwenguva panopera vhiki rinoteera iri tichizosanganisira kupinda mumugwagwa tichiratidzira nezvimwewo zvikurongwa nemaprovinces akasiyana siyana zvatichaita kuti tipe puresha kuhurumende kuti ikurumidze kutipa mari vana vedu vasaramba vachirasikirwa nedzidzo nenyaya yekusada kubhadhara mari kwavari kuita.
Mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti nhumwa dzehurumende dzange dzichifanira kuzotaura navo nezvenyaya dzemihoro hadzisati dzadzoka kwavari kuzovasuma nezvedivi rehurumende. Asi vachitaura nevatori venhau kuState House svondo rapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mpfuri Ncube vakati hurumende yakazvipira kuita hurukuro nevashandi nezvenyaya dzemari. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaDzatsunga.
Pakupedzisira kwatakaita kutaurira makuNDNC, tanga pabuda nyaya yekuti mari isu takati mari yamauya nayo ishoma uye hamusi kutaurazve nezvechikumbiro chedu chokuti mushandise interbank rate pamasalari yedu. Vakange vativo vachadzokera kunoona vakuru vavo, nokuti vapedzi taura navo izvo vanenge vasirivo vakuru. Vakuru ndo maminista iwavavo vamutuli navamazima ndoo maminista acho. Saka vakati tombodzokera kunoona vakuru vedu tozoya tobudzai kuti zvakamira sei. Saka izvozvi tiri kuona kuti vaipeta kwakaenda mhuka ndo kwakaita shuro. Vanhu vakatokora mari iyoyo yakavakakora muna December. Hakune tova nebongo zozo, kune kubongomora kusingambobviri kuti zvino kana zvakadai tofamba tozoitwa sei. Saka isu takangomirira ivo nokuti ndo vano vanofanirwa kuti vatiudze kuti vazofunga kuti zvazvoitwa sei.
Ko vashandi vakapiwa here iya yanga ichinzi cushioning allowance nemusi wechishanu sezvanga zvavimbiswa nehurumende?
Cushion vakapuwa asi haa yaingovavo mari yokungoti masiandaita. Yanga isiri mari yokuti ungati vanhu vangati tadzimurwa nyota. Asi vanhu vari kuvanga vachitarikira kuti muhoro wavo mwedzi uno waJanuary uchange wakwira. Vamwe havachakwanisi kutongouya kumabasa. Zvanhu zvacho zvakangoita ikira zvakaomera vanhu.
Vashandi vari kukwanisa here kuenda kumabasa zvakamira sei?
Zvinonetsa nenyaya yevashandi inyaya yekutya. Tiri kuona vamwe vachienda kumabasa, vamwe kuda vanongokumbira vorega kuuya, asi vazhinji vanenge votongoti watengesa mbudzi, watengesa mombe, wanotora chimbadzo, wanotora chikwete kubhengi kuti arambe achiuya kubasa kuti asadzingwa. Asi vashandi sezvanga zvinhu zvinhu zvakati chechetere, vanga vasingafanira kunge vachienda kubasa mabirira azvakaita.
Asi kavaDzatsunga, iyo hurumende iri kutiwo nekune rimwe divi, vashandi vanofanira kunzwisisa kuti naiyo zvinhu zvakaiomera iri kuedza kugadzirisa zvinhu, nekudaro iri kupa mari yainokwanisa pari zvino ichigadzirisa zvinhu.
Zvinoitika ndezvokuti kuhwisisa kunogona kuita kana munhu asina zhara. Zhara ndo inenge ichinetsa. Munhu agoni kuti ndichazoya chizvinhu zvanaka kana kuti ndikarwara woti ndichazorapwa zvinhu zvadi zvanaka. Isu zvatiri kungotaura ndezvokuti hongu zvinhu zvakaoma kudaro sekutaura kuri kuita hurumende. Hurumende ngaipe vanhu mari yokuti vakwanise kudi kurarama. Asi kana zvava zvokungoti vanhu voti shinga jara jara haibvirizve vana vako vanenge vachichema.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaDavid Dzatsunga vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzura vekuward 9 kuwange amai Salom Chirwa vari kukumbira rubatsiro rwekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashani emvura yakanaya munzvimbo iyi nemusi wemugovera. Vakawanda vakapudzirwa dzimba uye midziyo yavo yakaparadzwa kusanganisirawo mabhuku evana vechikoro. hapana hapo munhu anonzi akafa nekuda kwemafashano aya. Mukuzeanya iyi, Blessing Zulu we Studio 7 abata amai Chirwa.
Ingati pari zvino kune kwavango piwawo eplay kuti vagare igetout yekampani, saka vazhinji vacho ndo vatorwa vakanoiswa ikoko, saka pavari kugarawo vamwe varasikirwa nezvinhu zvavo, mibhedha, magumbezi, hembe, zvokuti masikati pandasvika vanga vatori bhizi kuwacha wacha. And then mastovhu dzavo vamwe hachashandi, mafriji hachashandi, matv, maredhiyo avo sezvinhu zvapindwa nemvura, mvura yacho yanga yakawandisa chaizvo zvokuti mwana mudiki hambomiri mumba imomo. Saka vamwe vapiwawo dzimwe dzimba pekungonogarawo for the time being kuchitsvagwawo solution.
Tambotaura nevamwe vakuru vehurumende vekubazi reCivil Protection Unit vachiti vatumira vanhu kuhange uko, vasvika here vanhu?
Ichokwadi, masikati patambofamba-famba tichiona damage vanga variko marepresentatives eCivil Protection Unit tichipinda vachionawo kuti vanhu zvinhu zvakanganisika zvakanganisika sei and vanhu vacho vakawanda sei.
Saka iyo mvura iyi iri kuita ichipera here kana kuti kwatinoti kupwa kuyauko kubvira zvayakanaya nezuro?
Ehe, pari zvino mvura iyaya yese yapinda madrain, yato tingati yatopwa chaizvozvo, kutoti pakufambika because time yayainaya papa sachafambiki kana rodhi chaiyo wanga usingachakwanisi kucrosa, but for now mvura iya yanyatsotsikirira yapinda madrain as it's supposed to do.
Saka nyaya yanga iri yekuti madrain aya anga asingashandi zvakanaka here kana kuti ingori mvura yanga yawandisai?
Yanga iri nyaya yekuti madrainage anga asashandi zvakanaka because mvura yanga ichipinda but papa chitika backflow, saka pane kuti irambe ichienda nemadrain mvura iya yanga yakudzokera mashure yakupinda mudzimba nepressure iyaya because yanga ichiramba ichingonaya isasamirewo.
Mungajekese kuti ndedzipi nzvimbo dzakanyanya kusangana nedambudziko iri?
Kune ward 9 ndo ward rangu iroro, kwanga kuri affected we've got about 35 households. Kuno kunonzi kuward 10 ndambosvika vanhu naivo mvura yakapinda mudzimba dzavo. Kune kuward 15 nekumpumalanga ndo maareas andaona ini.
Kuri kuti kune vanhu vanoda kubatsira, munoda rubatsiro rwakaita sei?
Pachezvino the immediate need iri pachikafu because ndo chimwe chabva chaparara tikatoenda nemvura, saka vanhu kuti vawane futi mari yekuti vatenge chimwe chikafu pari kunetsa chaiko. That is the immediate need. Asi tichienda kumberi uko anything can come towards them. Vamwe varasikirwa nemibhedha, magumbezi, mafriji, mastovhu avo hachashandi, matv avo hachashandi, mabhuku evana vechikoro ndo imwe need futi iri kudiwa anaiwa nemvura ese.
Kanzura veward 9 kuhwange amai Salome Chirwa vange vari parunhare kuhwange kwekare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rine nyaya pamusoro pava Nelson Chamisa vari kushora hurumende zvakadzama pamusoro pekupinda kwakaita mapurisa mumahofisi ebato ravo reMDC. Daily News rekare rinotaura pamusoro pekukwidzwa kwakaita mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari. Chronicle rinoti Bulawayo yatarisana nedambudziko guru remvura kana mvura ikasanaya mumasvondo matatu ari kuuya. Herald rinoti usiku hwemusi hwemugovera munhu umwe akapfurwa nemapurisa akafa, vamwe vatanhatu vakasungwa kuvhumba apo vaiedza kupinza zvisiri pamutemo 141 emabhere empatya dzatsaru munyika. Zimlife.com ine nyaya pamusoro petsaona yakaitika apo rori yakabonderana nebhazi kuhodhi kumanikaland usiku hwemusi hwemugovera pakafa vanhu 10 nevatanhatu. Yasvika nguva iye yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Vanhu vezanupf tarizaka takakura tichitambudziwa tikashandisiwa naivo tovazivira upenyu kwa wana huu. Saka tijina kana pangu panika uzwa na munu zukunye pizi. Kana sisi za wanuta ura zaza, awatoru nini upenyu kwa wangu wanu. Wanu ngoti iya apinda pachigaru haa kutareka. Saka ndukumbira muwati. Adi zuri ngati kudii kwa bari wanu wae wae kuzi. Saka shandisi wanavu. Nijita ura kudaya ni nima ndaka zwaru mkati ni lewanu wisani pieza. Anika zutauri ni zidabati zuri mkati mavu. Kana ndiri kumbakuwa idu andunaza ndo kwanza kutaura niya ya wana. Kuzi wanu ita upenyu mwogo kutaputa mwe wanu.
Pa Voice of America po mashukwangu anga ripa kutie kweo nika edu ya Zimbabwe nika itarisa naasi kuange kweta mafashamu nukuda kukutikuwa kazara wa mveza MPF wado manyuwa manyuwa wa gaziri kwa gaziri kwa mtare kwa kaitika mafashamu ku nukuda kukutikuwa mveza MDC wakare kwa wachimbo fava chita se asi makagona nasi kuwange magona kumanya muka kaziri sa susati zaona kare amuone vo ere kuti isimbo eri kurerekera divi rimwe kana apa kanzinga pagadze kwechakati nechakati imwe munomanyira divi iroro rimwe kana rinoda kugadzira zvakanaka naka munorifarira ko mati takatadziyo tivone iyo tinoona zviri kuitika regai zvinhu zvifambe negwara zvionekwe pamwe chete papedzamo ndini Simba Rashetsuro ndiri paSouth Africa paMlimpopo kumzanini.
Muri seba studio 7 abo anamukomata anonoka wandene wese vashamarira westudio 7 ndina urombo netsaona iri kuitika muZimbabwe yekushayikiwa nevanhu nenhau yekuda kwemigwagwa yedu yakadai kufai. Hurumende idai yati nyarawo chaizvo kumana vanhu voperera munzira irawo kumana uyu murume uyu anonzi idhiyo ari tambudzo apedza vanhu kwese nenzara kwese ari kupedza. Ndoda kutaura hangu pamusoro pauyu anonzi Obed Gudu. Takagara tazoona kuti hakuna kwaanosvika Obed Gudu awa nemadira wanoita ZANU-PF. Ndiwe ZANU-PF murume uyawe kungotadza ngobuda hake pachena murume uyawe hakuna chataiziva kuti hakuna chavanombobudisana nagupe waiva taiziziva vaingoda chavaida ndo chavakatadza kuda kukanganisa MDC ndo zvavaida kuita chete but vakatoona zvaramba zvaachingodzokera ZANU-PF kwake uyu anonzi Obed Gudu asangoda kumbohwanda tiri kuziziva maZANU-PF.
Aiwa rangu zita ndinoitwa Tinashe ndoda kutaura panyaya yemusoro ngozi yaitika ndichiti dai government yeZimbabwe yaindwa kuti inokoshesa vanhu vayo yaizoitawo zvinoda vanhu kuti rodhi dzokudzwa zvirodhi zvacho zvidoko unotosheya kutofamba nenyasha dzamwari at least dai dzaimboita kana kuti two dzinobva uku tu dzinoendo uku dzichipesana kwete chirodhi chakadaro kunyange nebhasikoro unotokwanisa kudhumirana nemunhu ipapo nemapotos acho pamwe wodrivhe aitozama kutivhira uku uchitosangana pakati saka rodhi dzeZimbabwe hadzisafe zvekuti dai panga paita gavhumendi unokwanisa kuona kuti zvakamira sei naivo maminista achowo futi amakwanise kuona kuti hapana zvakadai hapana zvakadai rodhi dzemuZimbabwe ndodzishora ndodawo kuti aiwa sori zvenyu kune vawirwa nemadambudziko akadai muZimbabwe vane mhuri dzadai kushayika pane nguva neavo vane mhuri dziri muzvipatara ndichiti aiwa sori sori mwari achatikomborera.
Handizivi kuti uyu aitaura uyu ndimutode kana kuti ndiani aitaura kuti anzi MDC ndiyo yakafanira kutaura kuti Mugabe ngaasungwa saka ndange sina taura hapana zvataita nekuti munhu wenyu saka mukati wecorruption nevanhu vavo ipapo hapana zvaunokwanisa kuita handiti uro ri corruption yakazarapo mumapala zvaunoita nekuti vanhu vavo ende imwe nyaya yekuti pabhodha vayo kuti madhiraivha anyore vanhu nezvinhu zvavanongoenda nazvo mukati Paula wana mazitema doctors haubuda mnika na kuti ma doctors haubuda. Na maticha haubuda mnika wala kuna kuti maticha mangana haubuda njua nani. Peza kwa kuti ma driver nganyore kwa miwana nguwa mpasi, mazitao. Mazitea ni basari kwa napano kwenyoro kwa namba ya wana. Bukwazi kana wangu nyore sa mazitea wanu kwa kutu tengeza wanu kwa kuti nengabuda mnika. Nengabuda mnika. Kwa strategi ya wala kuita wanuweza mpia. Kwa hizi revenue authority. Kwa hizi zimureye kuita zushu. This is a nupia. Sanupia mdoya uzi watu wano ubuda mnika especially ma doctors ma teachers. Ne wamu wa rumu government imo wa ungo siyama basa. Especially mshuari ne kumaswaja wa mwato siya wa chito la upia. Anungwa uto za watu wato wango wala upo na tuwa rumbuda wato ntuwana. Saka ma driver ndo wala witu wa ndo wala utu wa maspai manche uta ata wala utu wano rumbuda ntuwana.
Manzo apfungwa dzevamwe vatereri Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga zvamunenge mataura azvireri kuti mashoko abva ku Studio 7 isu atina kwatakarerekera saka munofungei inguva yenyu tinokukurudzirai kuti muchitumire mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 0012024650318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombo tarisa zvirikuitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvekutano muChina vanoti vanhu vanoita zana nemakumi matanhatu namatatu nevatanhatu vawanika vaine chirwere chinotapuriranwa zvikuru chakafanana nechirwere cheSARS. Vanhu vane chirwere ichi muChina vave mazana maviri kuchinzi vanhu vatatu vakafa nacho. America yatangidza kunyatsoongorora vafambi vanobva kuChina panhandare dzendege dziri kuSan Francisco, Los Angeles neNew York. Vatungamiri venyika gumi nembiri vakabvumirana nesvondo kusapfunza zvirango zvakatemerwa Libya uye kusapindira mukuvisana kuri kuitika munyika iyi. Vatungamiri ava kusanganisa vamiriri vemasangano European Union, United Nations, African Union neArab League vakabvumirana izvi pamusangano wezuva rimwe chete wakaitwa muguta reBerlin kuGermany. Muchikamu chino tinotarisa zvirikuitika muAmerica. Nasi January 20 izwa rekucherechedza musi wakazvarwa Martin Luther King Jr. Izwa rezororo rinocherechedzwa mufuro wechitatu munandira gore rega rega. Kuti tinzwisise pamusoro pezuva iri tina Dr. Frank Guni. Dr. Guni, zuva iri rinorevei?
Zuva iri rinonzi Martin Luther King Day izuva rakakosha zvikuru munhoroondo yenyika yeAmerica, nekuti izuva rinoshandiswa neAmerica sefederal holiday kana kuti sezororo rinocherechedzwa nenyika yese yeAmerica vachiremekedza basa rakabatwa neutungamiriri waDr. Martin Luther King munyaya dzekurwisa rusarura rwanga rwuri muAmerica iya inonzi racial discrimination. Saka vaMartin Luther King Jr. nevamwe vavo vairwira kodzero dzevanhu vakatungamira kurwisa kupatsanurwa ikoko kuti kubviswe aya anonzi macivil rights kusvika pakufa kwavo pavakazopfurwa kana kuti kupondwa kuMemphis kuTennessee. Saka America inenge ichiangarira kuti kwakabva America hakuna kunaka, kwanga kuine rima rerusarura nekutarisira vamwe vanhu vemarudzi pasi kwakashata zvikuru kwazvo.
Iro zuva iri rinoremekedzwa zvakadini?
Iri zuva rinoremekedzwa zvikuru kwazvo. Zuva iri rakacherechedzwa neAmerica mugore ra1983. Zvakatora mamwe mastepi nguva yakakura, asi kubvira muna mugore ra2000 mastepi ese ari 50. Kozeita isusu ari muno mudistrict of Columbia nedzimwe nzvimbo dzeAmerica dzinosungirwa kucherechedza zvekuti hurumende yese inenge yakavharwa, mapazi ese hurumende anenge akavharwa, kuri kuremekedza kuparuremekedzo rukuru rwegamba guru vaMartin Luther King.
Dene wa Martin Luther King Jr. vanga varipo nhasi, chii chamunofunga kuti vaifara nacho uye chii chamunoona sokuti chaivashatirisa?
Ndingati inini chikuru chingaita kuti wa Martin Luther King levanga vari mupenyu nhasi chaivafadza, ndingati kungava kuti vanhu vonje zvavo zvisisinei zvikutungamirwa nehurumende vakutambirana marudzi nemarudzi. Taakuona kuti vanhu vachena nevanhu vatema vakudyidzana vachigara munzvimbo dzimwe chete, hapasina rusarura rwekuti kune mabhazi kana kuti maduta avanhu evachena chete, kwoita evatema chete. Zvisizvo zvakabviswa, vanhu vatema vakuroorana nevarungu nevachena zvakuita kuti vanhu vangoita maamericans vazhinji vacho vakungotarisana kuti tese tiri maamericans. Saka ndofunga izvozvo zvingadaro zviri kufadza vaMartin Luther King. Chimwe chinhu chaigona kunge chakavafadza zvikuru chaizvo, pakapinda vaBarack Obama vachiita president wenyika ino wekutanga wechitema, ndofunga izvozvo zvaitemedza zvikuru kwazvo vaMartin Luther King Jr. bevanga vari mupenyu mugore ranhasi kuti aiwa munhu mutema azotongawo America. Zvaakurakidza kuti taakuswedera padyo nekuti maamericans tese tingonzi tese tiri vanhu vakaenzana vakafanana pasina rusaruro. Rwendo ruchiripo, zvichiri kuenda mberi, asi zvizhinji zvakagadziriswa zvinoenderana kana kuvhota chaiko. Vanhu vatema kune kwavairambidzwa kuvhota, saka rusarura ruzhinji rwakabviswa zvavairwira zvizhinji zvakaitika, asi rwendo ruchiri kuenda mberi. Ndosaka tichirangarira zuva iri kuti zvakasara zvisati zvabviswa zvibviswe.
Dr. Frank Guniti, notenda zvikuru nokutibatsira kwamaita.
Tatenda.
Dr. Frank Guni vachitaura neStudio 7 vari muno muWashington DC. Zero, Baba Harare, the reason why the songo ya diapera rikati potereswa zvanga zviri munhau. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAdus riri kukurudzira masoja nemapurisa kuti vasarova vanhu kana kupindira pavanenge vachiratidzira pamusoro penyaya dzemihoro. Nhumwa dzehurumende dzange dzichifanira kuzotaura nesangano rinomirira vashandi nezvenyaya dzemihoro hatisati dzadzoka kwavari kuzovasuma nezvedivi rehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika.